manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wechishanu gumi guru 1, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Varairi dzeZimbabwe nyaya yekungoti vanogona kudzidzisa. Vanopa education yemhando yepamusoro-soro, ndosaka vachidiwa nedzimwe nyika. Zvamunoona kudai. Zimbabwe nyika yakakomborerwa nekuva nemacha akawanda chaizvo nekuti kutaura kwemutungamiri wenyika wekuvanda kuna kukatyamara kwatinoita nezvazvo tinotozvikurudzira.
Zimbabwe inoti nevarairidzi vakawanda zvokuti inokwanisa kutumira varairidzi ava kudzimwe nyika.
Mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekuRwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari pasirinda dekurigavha kueducation. Amuzvikora tinaro ndere kuti muZimbabwe munotori neshortage yematicha anokwana kuita 90,000. Tikatarisa vatakatisena vari unemployed vese tikavai employer atitombokwanise supplement.
Asi varairidzi munyika vanoti zvikoro zvizhinji hazvina varairidzi vakakwana.
Problem yatinayo kumara hazvi kubhadhara zvakanaka. Tine magood players ishiripo vakomana havasi kupuwa maincentives avo ekuti vakomana vatambe bhora. Ndoo zvinhu zviri kutidzosera kumashure.
Mitambo yechibuku Super Cup yotsviridza mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi redzidzo yepasi rinoti rine varairidzi vakawandisa zvekuti Zimbabwe inokwanisa kuwanisawo dzimwe nyika dzemuAfrica varairidzi vadzinoda. Izvi zvinoteera mashoko emutungamiri weRwanda vaPaul Kagame ekuti vanoda kuti hurumende yavo ipinze mabasa zviuru zvevarairidzi vemuZimbabwe nekukasika senzira yekusimudzira dzidzo yenyika yavo. Vakagame vakataura mashoko aya pamusangano weRwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference nemusi wechitatu kuRwanda kwakare. Zimbabwe yaimirirwa kumusangano uyu nechikwata chaitungamirwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti zvikoro zvinodzidzisa varairidzi zviri kubura vadzidzisi vemhando yepamusoro-soro gore rega rega. Izvo zvinoita kuti vadiwe nedzimwe nyika. Vandoro vanoti nyika ine varairidzi vakawandisa chose zvekuti vamwe vakapedza zvidzidzo zvavo muna 2019 vachakamirira kuti vapinzwe mabasa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vandoro kuti tinzwe zvizhinji.
Varairidzi veZimbabwe nyaya yekungoti vanogona kudzidzisa. Vanopa education yemhando yepamusoro-soro ndosaka vachidiwa nedzimwe nyika. Zvamunoona kudai Zimbabwe nyika yakakomborerwa nekuva nemacha akawanda chaizvo nokuti kutaura kwemutungamiri wenyika wekuRwanda hakuna kukatyamara kwatinoita nezvazvo tinotozvikurudzira sevanhu vemuAfrica kuti tibatane.
Tiri kunzwa kuti iyo Zimbabwe inodawo varairidzi vangasvika kuma 90,000 kuti inge ichikwanisawo kugutsa zvikoro zvayo. Mungazoona here muchibvumidza kuti varairidzi vaende kuRwanda imi muchinzi munotodawo varairidzi?
Varairidzi vakawanda varimo muno muZimbabwe. Macolleges vari kuburitsa varairidzi vakawandisa chaizvo. Asi tinenge tichiita kuti tigadzirire kuti vanyatsokwanisa kupinda pavanokwana. zvizvi titori nevamwe vanenge vatori pama waiting list vamwe vakapedza 2019 vamwe vakapedza 2020 vamwe 2018 vatisati takwanisa kukanda munzvimbo dzavanofanira kunge vari saka vakawanda chaizvo.
Tichionawo panyaya yemihoro vandoro, varairidzi vari kuchema kuti mihoro yavari kuwana muZimbabwe mishoma. Tichizoona dzimwe nyika dzinenge dzichivada, dzimwe nguva dzinogona kuzovapa mihoro yakakwira. Hatizoita here kuti zvikoro zvenyu zvisare zvisina varairidzi?
Varairidzi munomu mihoro yavo iri kutariswa nehurumende kuti inge yakanyatsokutsetseka. Izvezvizvi chatinokwanisa kufara nacho ndechekuti hakuna kana umwe murairidzi akapedza mwedzi asina kuwana chouviri chake mwedzi wapera. Saka zvakadaro zvoratidza kuti hurumende yedu iri kushanda zvakanaka chaizvo.
Kouyawo nyaya dzekodzero dzevashandi, munozoona dzichiremekedzwa here naidzo nyika dzinenge dzichizoenda varairidzi?
Kusazoziva zvedu kuti zvinenge zvakanyatsokumira sei ikoko, asi tikaona kana vokurudzira kuti vemuno vaende ikoko, kodzero dzavo tinotarisira kuti dzinenge dziri kubatwa zvapamusorosoro.
Saka pakangonzi neRwanda mangwana varairidzi ngavauye, makagadzirira kutumira varairidzi?
Tinyandione kunge pane chichanetsa kana zvose zvagadziriswa nebazi reInternational Affairs neForeign Affairs nebazi republic service avo vanova ndiwo maemployers emacivil servants. Hationi chinenge chichinetsa kuti varairidzi vakwanise kunge vachienda ikoko.
Avo vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyange hazvo mashoko avakagame achifadza varairidzi, Zimbabwe haikwanise kupa dzimwe nyika varairidzi. Iyo itoda vamwe varairidzi vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe kuti ikwanise kugutsa zvikoro zvayo zvose. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mashoko avakagame anoratidza kukosheswa kunoitwa nyaya yedzidzo nehurumende yekuRwanda vachiziva kuti maticha ndiwo ari pasenda yekurigava kweeducation. Dambudziko ratinaro ndere kuti muZimbabwe munotori neshortage yematicha anokwana kuita 90,000. Tikatarisa vatakatrena vari unemployed vese tikava employer hatitombokwanisi sita compliment. Kwatitara kwandiri kuita nhasi varairidzi vazhinji itori barira mhanya kutotiza muZimbabwe nenyaya yekuti hurumende yedu haisi kukoshesa nyaya yedzidzo sezviri kuitwa kuRwanda. Vakasaenda kuRwanda vamwe vari kuenda kunana Qatar nekune dzimwe nyika dzakasiyana siyana. Dambudziko redu ratichaita ndere kuti zvikoro zvedu zvichasara zvisina varairidzi kana umwe chete. Tinokurudzirawo hurumende tiwane manota indatoda nemukuru wekuRwanda tiri vakosheswa varairidzi vedu muno tavapa mari inotenga vachidzidzisa vakafara muzvikoro zvedu tikwanise kuchengetedza utesa hwenjere hwatinenge tinawo tisarasikirwe nawo. Kana tiine varairidzi vatinoda kuzoendesa kune dzimwe nyika sekunoita minyowani yatinoita nematertiary institution yedu maTeachers College kuti vachiprodusa en masse kuti tikwanise kunofidhawo mudzimwe nyika, asi tisambokwanisa kufidha zvedu zvikoro.
Asika vamasaraure, apa inyaya yedumbukai tiri kuona varairidzi muZimbabwe vari kunyunyuta nenyaya dzemihoro. Vakanga vawana mikana yakadai, munofunga here kuti vangamirira kuti Zimbabwe ine varairidzi vashoma regai ndigare?
Hongu ndotoziva kuti varairidzi vari kutambura zvakanyanya, saka tichigara tichichema kuhurumende kuti ipaivo varairidzi vedu mari inotenga. Hakuna murairidzi angagarire izvi zvatiri kuona izvi. Zuva nezuva vachiri muno havasati vawana mukana wekubuda, vese vanenge vawana mukana vachaenda. Saka tiri kuramba tichema kuti hurumende yedu onai vanhu zvaita education badhara yevanhu vasati vapera kuenda. Hatitsamwiri avo vari kutiza vachienda kune dzimwe nyika.
Izvo zvirongwa zvinenge zvichiuya zvakadai zvinenge zvichienda zviri mumaoko ehurumende here kana kuti varairidzi vanongonozvitsvagira basa kuRwanda voenda?
Tirikuona kuti nyaya yekuRwanda chinenge chiri chibvumirano chichaitwa pakati pehurumende idzi mbiri vachisairirana pasi. Saka mukunyorerana kwavo kana vazofunga kudaro tiri chikurudzira kuti vaise nyaya yemalabor rights kuti hwaka yacho izokwanisa kuremekedza kodzero dzevashandi tevashedzera maconventions ese akatarwa neinternational labor organization. Tiri kuita dambudziko rekuti vamwe vavarairidzi vari kuzoenda kune dzimwe nyika vari kuzonobatwa mumutapwa vachishanda marongo avo asi vachinyimwa mamatelevhizi vachinyimwa mandapiri nezvimwe zvinozoita kuti vararame vari nhapwa ikoko.
Avo vanga vari mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvikoro zvepamusoro-soro zvinofanirwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzeupfumi pamwe nemagariro evanhu akanaka. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakukumikidzwa kwechivakwa chinogadzira zvekudya zvinogadzirwa nemukaka zvakaita seyogurt necheese, vaMunangagwa vati zvikoro zvepamusoro zvinofanirwa kudzidzisa vana kuti vaite zvemabhizinisi nekugadzira zvinhu zvinovayamura mukurarama zvichivapa mabasa kwete kunotsvaga mabasa kumakambani. vaMunangagwa vati nyika inovakwa nevagari vayo.
Is not produced products from this university who go around factories putting their CVs. But must speak to the empowered to create employment, goods and services. Nika inova kwa nave nevai. Kirikuwa kwa nika edu, brick upon brick, stone upon stone. Sokuapa wakata Jerusalem.
vaMunangagwa vati zvikoro zvepamusoro zvinofanirwawo kushanda nevanhu vemunharaunda zvikuru varimi mukuvandudza upfumi hwenyika nemararamiro evanhu.
Kampala, we are commissioning today is a project that will modernize dairy milk production and the milk processing system for the university and surrounding farmers.
Vachitenda vanhu vanga vauya pachiitiko chanhasi sachigaro webato rezanu PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchingurika shiri vabvuma kuti hurumende yezanu PF yakapedza nguva yakareba pasina zvine musoro zvayaiita vachiti pamwe zvaida kuti zvizoitwa pasi pehurumende yavaMunangagwa.
Your Excellency, ndandichibvunzwa newanhu kuti ko makore saya potaya mamuchimboite iko wana comrade Muchinguri zvataakuona kubva 2017 within a very short space of time taona zvinhu zvaifanirwa kuita in 40 years zvaitwa in 4 years. Ndashaya answer kwayo Your Excellency. Ndawati Mwari anga akambozvivhara kuti president watsva wauye musecond republic ndofunga ndagona.
Chikoro chekati chine mombe dzemukaka dzinodarika zana uye chinouchika mombe kuti dziite vana dzisina kusangana nemabhuru. vaMunangagwa vasati vavhura nzvimbo iyi vapfekedza vadzidzi zviuru zviviri zvine mazana mana nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 2436 nguwani dzekupedza zvidzidzo zvavo. Pavadzidzi vapfekedzwa nguwani dzekupedza zvidzidzo ava chiuru chimwe chete nezana rine makumi matanhatu nevaviri kana kuti 1162 madzimai nevasikana vanove zvikamu makumi mana nevasere kubva muzana kana kuti 48%. Mumwe murimi anorima kuLions Den vatinashe Ziki vapuwa remekedzo rweunyanzvi hwekurima kana kuti honorary doctorate in agriculture. Vachitenda chikoro chekat neruremekedzo rwavapiwa vadziki vati kurima ibhizinisi rinofanirwa kuitwa nehungwaru uye munhu achigara pamunda.
Ndinogara udza vanhu Westlands, the best fertilizer, the best fertilizer Westlands is the farmer's footprint. The farmer's footprint on the farm.
Vaziki vave munhu wechitatu kupiwa honorary doctorate nechikoro ichi zvichitevera kupiwa kwavaMunangagwa nevaimbove mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tapira Studio 7, Tibatei na 7 p.m. Pamasaisa anoti 909 a.m. 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafa neCovid-19. Vamwe mazana matatu nemakumi matatu nevashanu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Pavanhu ava, mazana maviri nemakumi mana nevapfumbamwe, kana kuti zvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana, vanhu vari muzvikoro. Dunhu reMatabeleland South rine vana vechikoro mazana maviri negumi nevatatu 213 vakawanikwa vaine COVID-19. Kuchitiyo dunhu reMasvingo rine gumi nevashanu. Matabeleland North ine gumi. Manicaland vashanu. Mashonaland West vatatu. Mashonaland East vaviri. Kuchitiyo dunhu reBulawayo rine mwana mumwe chete. Kufa kwevanhu vanomwe nezuro kwakasiya huwandu hwevanhu vafa munyika yose hwave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevatatu 4623. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nezvitatu nezana nemakumi mashanu nemumwe vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vamwe mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri nemakumi manomwe nechimwe nezana nemakumi mashanu nevashanu kana kuti 2,271,135 vakanga vabayiwa nhomba yepiri. Hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti vanhu ngavasatya zvavo uwandu hunonzi huri kubatwa COVID-19 muzvikoro vachiti zvinhu zvakagadzikana chose sezvo pasina mwana ari kurwarisa. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu sebazi tiri kuzviziva kuti hamuzvikoro COVID irimo, asi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti hakuna kana umwe zvake ari kushayika kana kuti ari kufa nokuda kweCovid-19. Iri denda iri takwanisa kuribata pahuro nekuri munyonyora nemastandard operating procedures edu. Ndosaka muri kuona kuti munhu anobatwa nedenda irori muzvikoro medu hakuna kana umwe ari kushayika kana kutanzi afa nekuti nenyaya yeCovid. Inyaya yekuti tari munyonyora tashandisa mastandard guidelines edu. Saka tiri kuvaratidza kuti nyangwe rikauya zvaro denda iri ticharamba tichienderera mberi nedzi.
Asi chii chiri kuita kuti vana varambe vachibatwa neCovid-19 kana kuti vachiwanikwa vaine COVID-19 muchitaura kuti makaisa hwaro hwamuri kutaura ihwohwo?
Zvinenge zvaitika pavajonga ndezvekuti kazhinji kacho mumanharaunda matinenge tiriwo munogara vamwe vana vachienda kuchikoro vachidzoka vachienda kumba vachidzoka ndo mairi COVID muchikoro haimo. Saka vana nekusimbawo kwemutumbi yavo vanobata denda iri ivo vasingatozvizivi, asi pavanozouya kuzvikoro isisi tinotozomudza kuti iwe une denda iri, iye anotozovhunduka. Vamwe vanotoramba, vamwe vana vanotoramba kuti handina COVID handizvizivi ndakatosimba. Saka denda iri riri munharaunda, isu sevanhu nevana veZimbabwe ngatibatanei kuti tidzivirire kupararira kwedenda iri. Denda harizi muzvikoro, denda riri munharaunda. Zvikoro ndozviri kukwanisa kubata denda iri.
Ko, panyaya yedzidziso zvinhu zviri kuitwawo nezvikoro kuti denda risaramba richipararira?
Tiri kudzidzisa. Hapana chikoro muno muZimbabwe chisina atinoti information education and communication material on COVID-19, kutaura kuti pane paine mavara anenge achingotaura kuti mask up, no mask, no entry, sanitize your hands, wash, itai social distancing. Endai kuzvikoro kwedu munondoona vajonga. Mukangosvika pachikoro motofunga madopinda muclassroom nekuti anenge angori maposta nemaposta akangonamirwa chikoro chose chichiratidza kuti aiwa denda rari tiri kuzva tiri riko pangati te social distancing, ngati pekema mask yedu, ngati dzivirirei kupararira kwedenda iroro.
Ko iwo vana vari kuwanikwa vaine denda muzvikoro, vari kuzochengetedzwa sei, muri kuvabata sei?
Aya, tovabata zvakanakisa chose. Vanotoramba vachienderera mberi nedzidzo. Tinovaisa kana matinoti muisolation pavoga, vachingoramba vachidzidza. Takazviita one gore rakapera vachonga. Vakanga vaine denda vana, kana mazamanishon, vakatonyora. Saka zviri kuti kana mwana abatwa nedenda reCOVID-19, achadzidza aiwa. Anotodzidza, anotoita homework, anotoita schoolwork.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemumalawi yatumira masoja kuti atakure mafuta epetro nedhiziri zvichitevera kurama mabasa kuri kuitwa nevatyairi vemotokari dzinotakura matengi emafuta. Vatyairi ava vari kuda kuti mari dzavanotambiriswa dziwedzerwe uye kuona kuti vatyairi vemumalawi vapiwa mabasa ekutakura mafuta aya ayo vanoti ari kuitwa nevabvakure vakawanda. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen vanoti America ikatadza kubhadhara zvikwereti zvayo, chinhu chinogona kuvhiringa nyika iyi zvakanyanya. Amai Yellen vati America ichange isisina mari musi wa18 Gumiguru, ndokana dare reCongress ratadza kuwedzera mari inokwaniswa kukweretwa nehurumende yeAmerica musi uyu usati wasvika. Chikwata cheCapes United chinofanirwa kusunga dzisimbe kana chichida kuramba chiri mumakundano echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Makepekepe ari pachinhano chechina nemapoints manomwe, zvekuti kukundikana kwayo kurova Herentals kukasangana nekubudirira kweHarare City mumutambo wayo neyadha kunosiya Capes yabuda makwikwi aya. Harare City ine mapoints mapfumbamwe ichiteverwa neyadha iyo ine mapoints masere. ZPC Kariba iyo ine mapoints manomwe inokwanisa zvekare kusvetuka Capes United kana ikarova Dynamos mangwana, ndokunge Capes United yarohwa kana kuita mangange neHerentals muBaobab Stadium. Kunyange hazvo, vamwe vateveri vechikwata ichi vari kupa mhosva murayiridzi wavo Darlington Dodo, mumwe wavo vaPhilip Regede, vanoti vatambi vavo havasi kutamba zvakanaka nemhaka yekusabhadharwa mari yavo.
Problemu yatinayo kumara hausi kubhadharwa zvakanaka. Tine ma good players ishiripo vakomana havasi kupuwa maincentives avo ekuti vakomana vatambe bhora. Ndo zvinhu zviri kutitsosera kumashure.
Chicken Inn, Dynamos, FC Platinum neNgezi Platinum Stars dzatove makota finari kare. Asi murayiridzi weDzimbare Tonde Raindiraya haasi arisa zvese izvi pamutambo wavo neZPC Kariba.
Tsigiri vedu vari kufara kunyange zvazvo vasiri kuzokwanisa kunga vachiuya kuzotitsigira. Tinodavira kuti kwavanenge vari ikoko vachatitsigira vachitionawo pazvivhitivhiti uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Boso inofarira kukunda kana kuita mangange neChicken Inn nesondo kana ichida kuti isabatwe pamapoints masere neBlawayo Chiefs. Blawayo Chiefs iri kusangana neBlawayo City munhandare imwe cheteyo yeBaba Fields Stadium. Gungano reGroup 4 rine mitambo pakati peTriangle neFC Platinum nemumwe pakati peHwahwa neNgezi. Asi mitambo iyi haina kunyanyokosha sezvo Ngezi Platinum Stars neFC Platinum dzakatobudirira kare kupinda makota finari.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America yatemera zvirango panengo dzevasori vehurumende yeIran zvichitevera kupomirwa mhosva kwadzakaitwa naGweta rekuchamhembe kwedunhu reNew York iro rakati vasori vana ava vakaedza kubvuta zvechisimba mugari weAmerica kuti vaende naye kuIran. Munhu wavaida kubvuta ndiMasi Alinejad, mutori wenhau akazvarirwa kuIran asi ave mugari weAmerica. Alinejad murwiri wekodzero dzevanhu anoshora hurumende yeIran uye ane chirongwa chake paVoice of America. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakati zvakaedza kuitwa nevasori vekuIran ava zvinotyora mitemo yekudzidzana kwenyika dzose pasi rose. Vachiti America inoona kuti Iran inoda kushungurudza zvimwe zvizvarwa zveAmerica kusanganisa vashandi vehurumende neavo vaimboshandira hurumende. Vasori vana ava vakuru vakuru mubazi revasori reIran ndivana Alireza Shavrogi Farahani uyo anotungamira bazi revasori rine vamwe vasori vatatu vatemerwa zvirango neAmerica vanoti Hamoud Kazein, Kia Sadehi na Omid Noor. VaBlinken vanoti chikwata chevasori ichi hachina kutumwa kuzobvuta mutori wenhau uyu chete asi vanhu veIran vasingawirirani nehurumende yeIran vanogara muUnited Kingdom, Canada nekuUnited Arab Emirates. Vasori vana ava vanonzi vaiita basa iri sekutumwa kwavakanga vaitwa nebazi rehurumende yeIran rinoona nezvoruzivo nekudzivirirwa kweIran zvichinzi vanoshandiravo bazi revasori rinonzi MOIS iro rinonyanya kutyiwa muIran uye rakatemerwawo zvirango neAmerica. Sekutaurwa kwakaitwa nebazi reAmerica rinoona nezvemari reUnited States Treasury Department, MOIS inoitira hurumende yeIran basa guru mukutyora kodzero dzevanhu veIran zvichitizve kudzvanyirirwa kwezvizvarwa zveIran zviri muIran nekunze kwakaita sekuEurope nekumwe kunoitwa neMOIS. Kutemerwa zvirango kwaitwa vasori vana ava kunorevavo kuti zvose zvavanazvo muAmerica hazvisiri mumaoko avo uye hapana munhu ari muAmerica achabvumidzwa kuita zvemabhizimisi navo. Mabhanga nemamwe makambani anoita basa rezvemari vachatemerwavo zvirango kana vakafambisa mari yavo. VaBlinken vanoti America haizoregi vatori venhau vachichichidzirwa kana kunyaradzwa vachiti America ichaona kuti vanoita izvi vanosungwa. VaBlinken vanoti America haidi kuona kurwiswa kwezvizvarwa zveAmerica muAmerica kana kunze kwenyika. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica uye maaverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7. Animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Muchirongwa chelive talk kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inoti ine varayiridzi vakawanda zvokuti inokwanisa kutumira varayiridzi ava kudzimwe nyika. Asi varayiridzi munyika vanoti zvikoro zvizhinji hazvina varayiridzi vakakwana. Mitambo yenhabvu yeChibuku Super Cup yotsviriridza mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Njabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 kumfumfu 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
bona ngani vele isikhathi kade sesifikile ukuthi kwenziwe njalo and sibona ngazathi kuzanceda ukuletha i-business labantu bakwazi ukuthi babuyele emisebenzini basebenze.
Isiphinde yayekethiswa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kwele South Africa okwamukelwe ngenjabulo enkulu ngabaningi ikakhulu abavela eZimbabwe asebehlala kulelo lizwe.
Kuthiwa yena lo mqondisi moyo labanye abayi-30 eplazimbeni taba njuna uChief Lord mhlaka 8 March bakhuthaza odlakela batshaya usecurity guard basebethatha le-laptop le 14,500 US ebhulongwa eyayingekaFloyd Ambrose.
Isiphathamandla sebandla leMthakazi Republic Party umnumzana Patton Xaba umiswe phambi komthethwandaba kamanje obulawayo namhla ekhalaza imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso. Ukuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zomdumo o-hip hop uWarren Moyo odume ngegama lokuthi nguRocky Dub ocula ekobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abantu abaphezulu kwamakhulu amathathu 335 abahlolwe izolo batholakala bele COVID-19 elizweni kwathi abayisikhombisa babulawa yilo umkhuhlane. Okwamanje ilizwe selenelisile ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.2 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni omabili. Ngubika abogatsha lwezempila kahle. Kunjalo nje isiphinde yayekethiswa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kwele South Africa okwamukelwe ngenjabulo ngabaningi ikakhulu abeZimbabwe asebehlala kulelo lizwe. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela namhlanje izalwane zakwele South Africa sezivunyelwa ukuqhuba imbuthano elabantu abafika izinkulungwane ezimbili 2000 ngabe phandle kwezakhiwo kumbe abedlula amakhulu ayisikhombisa 750 ngabe phakathi. Isikhathi okunqabela abantu kuhamba laso sekusele amahola amane kuphela kusukela ngo-12 o'clock ebusuku kusiya ku-4 o'clock ekuseni. Engcwabeni sekuvunyelwa abantu abalikhulu 100. Abanatha utshwala labo batsha umlozi njengoba sebevunyelwa ukubuthenga malanga wonke. Kanti emabhawa sebengabe ubhudla kuze kutshaye u-11 o'clock ebusuku. Esethula lesi simemezelo izolo ebusuku, umongameli Cyril Ramaphosa uthe South Africa seliphumile ku-third wave ye-coronavirus, kanti ke lezibalo zabahlaselwa yilo mkhuhlane ngelanga sezehle kakhulu.
At the peak of the third wave, we were recording around
qale kuhlaselwa abantu abafika 20,000 ngelanga kodwa kathesi sebedlalela kubo 2,000.
The average number of new cases was at around 1,800 a day.
Lamanyathelo aza ngesikhathi kuyiwa kokhisimusi njalo ele South Africa lilungiselela ukhetho asemukelwe ngezandla zombili abaningi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khanyisa Sinkala uthi bathemba lokhu kuzavula amathuba emsebenzi laloba nje umnyaka usuvele ususiyaphela.
Sibona ngani vele isikhathi kade sesifikile ukuthi kwenziwe njalo and sibona ngazathi kuzanceda ukuletha i-business labantu bakwazi ukuthi babuyele emisebenzini basebenze. Sisilanda i-festive season ukuthi lokhu abantu kuvulwe kuvalwe sokusilimazile economically So encouragement yami kubantu base Zimbabwe abalapha ezweni lase South Africa ukuthi asambeni siyehlaba.
Isikhulume senhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi asisekwe isizathu sokuthi uhulumende weZimbabwe aqhubeke evale imingcele kulabo abafuna uzokwethekela lokuzothenga kwele South Africa.
Abantu bese bethwele nzima kakhulu kodwa ke siyanxusa nje ukuthi ngabe lelizwe lakithi nalo kuyavulwa amabhoda impilo zabantu sezinesikhathi eside zinile kuyadingeka nje ukuthi kuvulwe amabhoda abantu bekwazi ukuhamba baye emakhaya bayelungisa okunye babone nezihlobo nabantwana.
Loba kunjalo abanye bathi ukuvumela abantu abaningi kangaka bebuthana ngesikhathi kuqhutshwa imikhankaso yokukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi kungahle kuphose ilizwe ku-fourth wave engagcina isenza kuvalwe zonke izinto. Sebephose bafike izigidi ezintathu asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa 2.9 million. Asebefile sebebanga kuzinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye 87,000. Asebehlatshwe ngokugcweleyo sebesedlula izigidi ezisishiyagalombili over 8 million. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave.
Isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Patton Xaba umiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla ekhalaza imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso kulandela icala alitheswayo elokubangela udlakela ngenyanga kamabasa kwingxabangxoza eyaqhamuka epulazini entaba zenduna. Ibandla leli lalisithi kufanele umnumzana Floyd Ambrose asuke epulazini leTabas induna farm eNyamandlovu ngoba linge likamnumzana Brian Davis obikwa walithathelwa. Umnumzana Ambrose uthi wantshontshelwa imali njalo wachaywa ngamalunga e-MRP ngaleso isikhathi. Amanye amalunga aleli bandla angamachumi amathathu lane agoqela umkhokheli walo umnumzana Mqondisi Moyo lawo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngecala elifanayo. Umnumzana Dumisani Dube iqwetha elibamelayo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Wethu sicela lokuthi kuthiwa yena lo Mqondisi Moyo labanye abayi-30 eplazini lentaba zinzwini awe-Chief Lord mhlaka 8 March bakhuthaza odlakela batshaya u-security guard basebethatha le-laptop le-14,500 US eyayingeka Floyd Ambrose. So uchajwa ngo-section 37 of the Criminal Qualification Reform Act insecurity by court and incitement of public violence.
Sizwa njalo ukuthi akhona amanye amalunga emthwakazi Republic Party azamiswa phambi komthethwandaba betheswa cala bani njalo kuyini elikukhangelele ngalolu daba?
Yeah, mthakula abanye abayi-31 abagoqela umthungameli we-MRP Mqondisi Moyo amapholisa lasenkathelo emaphepheni abo bathi babeyi-32 kodwa amabizo sikajele amabizo angikhona ngobani. Hhayi, kwakhathi esikhayele lithi njengoba sesenzile i-application yebheli ukuthi xa bebethonisa uqalele sokendlini salindele ukuthi inkantolo izathini siyabuyela ekhodi ngovulo ngo-quarter past 11 so sizazi ukuthi bathini then we'll take it from there. Kodwa amapholisa badisayile ukuthi bethole ibheli besithi bazabaleka bathanda ukukhuthaza udlame okwenkantolo ekhodayo asikabile nsolo but i-conduct yamapholisa esolisayo ukuthi esikhathi esiningi bagijimisa into zepolitics ukuthi benze umsebenzi lalapho ungenacala khona lalapho ungenasidingo sokuthi beyalithi umuntu ethole ibheli baphikisa kuphela
cala balivumi bayalala icala.
Lowo umnumzana Dumisani Dube iqwetha isixoxelayo ekobulawayo. Kusenjalo ibandla le-MDC Alliance lithi abasakhulayo abathathu ababotshwe izolo besola ikhomishini ebona ngoqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission sebetheswe icala lokuvimba amahofisi la. Batsho nemini yonke namhla besesitokisini njalo bengetheswanga icala. Amagqwetha abo ezama ukuthi bakhululwe. Abathathu laba babalisa umnumzana Johannes Karishi, Crispin Vera, noDanford Ngatsiwore, ongukhansila. Isikolo senkuba primary school enkayi sesisungule uhlelo lokufundisa abantwana kusetshenziswa imitshina yama-computers, ama-radio sets lokunye. Uhlelo lolu olusekelwa isizalwane seZimbabwe esiphandle kwelizwe esingafisanga ukuvezwa ngigama lukhangelelwe ukuba luzanceda ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umnumzana Robert Ndlovu obona ngokusungulwa kohlelo lolu uthi abantwana ababalisi lezakhamizi baluthakazelela. Asizweni exoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Behambe ukuyafaka okuthiwa i-digital library for i-e-learning system. Basically isikolo semaphandleni azila internet connectivity. So esikwenzayo, if you cannot access internet, sinasayiletha kuwe. So engasuka ngikwenzile la, ngathatha amabhuku, ama-PDF, ama-radio lessons, ama-MP3, lama-video. Kuko YouTube lapha la amahhala ngagqiba kucomputer kwenza ukuthi ngicreate okuthiwa i-digital library. So ngangilama laptop amabili futhi ngake ngithenga le speaker yabona ukuzipika okuthiwa ngabafana lo okwengoma lokho okulengiswayo lokho right. Ngathiwa ngithenga lama USB flash ama flash drive I think ngathenga ama 32 gig I think ayi 6 masezasezivosha sesiya khonayo. So ngithe vele ngifika khona bengasekanye nge-internet ngoba ngathi 60% of i-educational material esetshenziswa ezikolo yayisigcwele ku-hard drive yekhompyutha engahambe lapho. So ngifika ngale ngafika ngakhona ngabatshengisa ukuthi kukhonekthwa njani ngafaka i-speaker lesa ngafaka i-USB kwadlala ama-radio lessons. So lapha babesenza ukuthiwa ngama-auditory esizinze okokulalela. Sasikwenza sisakhuladuwe okwakuthiwa ngama-radio lessons okwakuqala. Okwesibili, I think lokhu kwabajabula sakhulu, amavidiyo angangihambe lawo laya kukhompyutha ngenelisa ukuthi edlalwe kumakhompyutha wirelessly kodwa engazange ye kwi-intanethi. Amakhompyutha lamafoni abo ayayicupha khonapho kukhompyutha le engangihambe layo okuthiwa yi-local area network. So ngase ngithena laba abalisi ukuba beziproducele i-content yabo ngoba ungananzelela ukuphuma kwabo YouTube lezi ndawo ngokwemazweni okunye. Yeah. So ngabafundisa ukuthi berekhode using amafoni abo nokuthi berekhode ama-radio lessons ngolimi ngizwa abantu
abaso. Ngasikhangela khonapho-ke singathi ukuze kwethule uhlelo lolu wethula ngaphansi kwenkampani yokuthiwa kuyini njalo ubona ngani kuyasebenza kakhulu yini emaphandleni nxa usethule uhlelo lolu.
Ye, kuyasebenza ikhampani mina ngi consultant ku telecoms and ICT. Ikhampani yangu kuthiwa iWoza Town. So uhlelo lolu ngaluqashe ema town abakubulawayo ngifaka ama website yama e-learning libraries esikolo where abantwana could access i-material esikolo kumbe using internet. But even e-town lapho kuyimpumelelo yangkhona iyadula. So esasebenza esikolo lapha emtshedi yasemzika primary abantwana babuya esikolo kumbe abazali lama USB drive kumbe lama memory card sebekopela isifundo za ma memory card ngoba umuntu layifoni lapha endlini. Abantu abaningi balawa ama smart TV lapha ababukela khona umvango lakwesidingo and so on. So igephu yayikhona ngeke abantu abaningi bengibhatila bengilobela besithi pho-ke thina emakhaya okungala intanethi okungakazeka kuthiwa ngathi hhayi for izesi kusebenziswa ama-solar panel njalo amakhompyutha esiwasebenzisayo kuthiwa ngama-micro computers okusho ukubana akadli umlilo omningi. So amaphaneli lifaka laphana akaduli kakhulu la mabhatri. So idimandi le esasinika yona kokutithi njengoba ngithithi ngihamba kokuqala ekhaya sempendulo kobulawayo sizabuyela ngemva kwamaviki amabili to perfect program.
Lo umnumzana Robert Ndlovu ingcwethi kwezobulembu be-intanethi obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esenkuba primary school enkayi esabelweni semathebeleleni North. Kulive Talk namhlanje sikhangela imizamo yokwenqabela iCOVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela. Paul Kagame wakwele Rwanda uthi ilizwe lakhe lifuna ukuqhatsha ababalisi abaqeqeshe ezifundweni ezitshiyeneyo abadabuka eZimbabwe. Wethule lokhu eKigali ngolwesithathu kusihlwa emhlanganweni weRwanda eZimbabwe Trade and Investment Conference ogqitshwe izolo. Emhlanganweni lo bekulabaqondisi bamankampani, iziphathamandla zikahulumende wakhe lezakwele Zimbabwe labanye. Umabona kude weRwanda Television uthaphe amazwi la esithi uyafisa kakhulu ukuqhatsha ababalisi abakhaliphileyo abadabuka eZimbabwe. Umnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yeZimta, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba bakwamukela okukhulunywe ngumongameli Kagame.
Siyambonga umongameli waseRwanda ngokunanzelela ukuthi ababalisi beZimbabwe baqeqeshile njalo bayahlonipheka, kanti benza lezinga lezemfundo leZimbabwe libe lezinga elihloniphekayo. Okusukuhleke ukuthi sesibona ngamazwi wonke ukuthi ababalisi laba bayasebenza ngokumqotho sindana behlangana lobunzima obukhulu elizweni labo.
Lizakhulumisa nalo uhulumende na ngodaba lolu, babaNdlovu?
Esikujabulelayo kakhulu ukuthi nxa lo umkhumbulo ongaba ngumkhumbulo ophumelelayo kawuphumelele, kuyukuthi ohulumende baxhumene ukuthi labo babalisi abahamba besiya eRwanda bahambe beyingxenye kahulumende, ukwenzela ukuthi inkanuko zabo zebekhona ngale zinanzeleleke njalo zivikeleke. Phela umuntu angahamba eyedwa ulakho ukuthi afike adliwe ngamanqe esekhonale. Thina-ke siyakukhuthaza ukuthi kube khona ababalisi abahambayo besiyadinga ulwazi kwamanye amazwe, kanti njalo bebachathekela ngolwazi lweZimbabwe. Sikubonile kusenzakala lokho eZimbabwe lisungula uzibuse, okutshengisela ukuthi kakusiyo nto entsha ukuthi ababalisi bachaphakale bagcwale amazwe bencedisana lezinye izizwe. Labethu-ke ngokunjalo kufanele sibe kusuke mungele lokho, kakusiyo nto elihlazo. Ukuthi baningi okunganani ababalisi abakhanuka ukuthi baye khona, hathi asizakutholi ukuthi baningi okunganani, kodwa nxa bebaningi bekhanuka okutshengisela ukuthi bayafisa ukuthi bayekubona kwezinye indawo ukuthi kwenzakalani, mhlawumbe njalo bangathola ukungcono. Nanku phela uhamba kwadlala induna.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi yeZimta, obexoxa noGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Uhulumende weDemocratic Republic of Korea wethule umbiko mhlaka 13 kunyanga kaMpandula esithi uvivinya ukusebenza kwezikhali zenhlamvu zombhubhiso ezohlobo lwama-long range cruise missiles angafika kwele Japan. Kumalanga amabili alandela umbiko lo, uhulumende lo wasungula ukusebenza kwalezi izikhali ezimbili ngokuzivivinya okungokwakuqala kunyanga eziyisithupha ezedluleyo. Uhulumende weMelika wasola lolu hlelo. Emhlanganweni lentathela izindaba, isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Nate Price wathi ukuvivinywa kwalezi zikhali yikwephula izivumelwano eziningi ezogatsha lwezomvikela kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations olwe-Security Council, njalo eleMelika liyazi ukuthi inyathelo leli ngelokwethusela amazwe akhelane lele-Democratic Republic of North Korea kanye lawemhlabeni jikelele. Obona ngokwethulwa kwembiko kusigodlo sezomvikela eMelika Afrika. Ese Pentagon umnumzana John Kirby uthe lokhu kuveza sobala ukuthi inyathelo le Democratic Republic of Korea liletha okungahlaliseki. Ugcizelele wathi uhulumende weMelika uzimisele ukuvikela ele Republic of Korea lele Japan ukukhulumisana ngezikhali zombhubhiso ezama-nuclear phakathi kwelizwe le-United States lele Democratic Republic of Korea kwamiswa kusukela ngomnyaka ka-2019. Kodwa uhulumende kamongameli Biden wakubeka sobala ukuthi ufuna inkulumo lezi ziqhubeke. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Price uthi ele Melika lizimisele ukuthi kube lenkulumo ezizavumela ukuthi ligcwalise injongo yalo eyokuthi kungabi lezikhali zombhubhiso kusigaba se-Korean Peninsula. Uthi ele Melika alila njongo yokuba lenzondo ngokwenziwe ngele Democratic Republic of Korea, kodwa lidinga ukwehlisa izinga lokwethuselwa kweMelika labangani balo abagoqela ele Republic of Korea lele Japan, njalo baza kufeza lokhu ngokukhulumisana kuhle. Kusikhatshana esisanda ukwedlula bekulenhlelo ezithile phakathi kwele Melika lamazwe akhelane lelizwe le-North Korea kukhulunywa ngalo. Phakathi kwenyanga kaNcwabakazi omela i-Democratic Republic of Korea eMelika uSung Kim uvakatshele ele-Tokyo wahlangana leziphathamandla zikahulumende we-Japan leze-Republic of Korea ukucubungula udaba le-Democratic Republic of Korea lezinye. Abaphathintambo bakwamanye amazwe abe-PRC labe-Republic of Korea bahlangana eSeoul ngesikhathi ele-Democratic Republic of Korea lisanda ukuvivinya izikhali zalo ezama-long-range missiles. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Price uthe imihlangano le iqakathekile kunhlelo zokukhulumisana, njalo ele-Melika likholwa ukuthi imbuthano le izafeza injongo efana le-Melika lamazwe akhelane le-Democratic Republic of Korea eyokuthi kube lengqubekela phambili kunhlelo zokuthi kungabi lezikhali zombhubhiso esigabeni se-Korean Peninsula. Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi wengoma zomdumo we-hip-hop uWaren Moyo odume ngegama lokuthi nguRocky Dub ocula ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lo-Ezra Chisa Swanda we-Studio 7.
I'm such a flamer. She asked me who I be. Didn't I develop to see the motivator? Just give me no some paper, I'ma get one that asks me how I feel. Bro, I'm G'd up, my G.
Ungafika uthi udinga uWaren Moyo ekasi lakhe enketha abamazi, kodwa ungathi Rocky Dub bakukhomba kuye. Kungani esaziwa kangaka la?
Ngazalelwa enketha, ngafunda enketha primary grade 1 to 7. Ngingase ngiqhubeka ngisiya eJontalak entaba zinduna ekhaya ngenza khona i-secondary yami. Ngiqeda khona phangaya eBulawayo Adventist High School engayenza khona i-A-level yami. Ngingathi ngaqalisa ukurekhoda sibili okujulileyo 2009.
I'm hard, I'm such a flamer. She asked me who I be. Give nothing better. She see the motivator. Just give me know some paper. I'ma get one that.
Ungena nje kwezomculo we-hip hop uRocky Dub ephiwa umdlandla ngabanye abaphambi kwakhe.
Ngathi ngomalume bami ngoba babekuyenza kusongakhula ngibabona bakhangile lami. I think wangenza ngafisa ukuba yiwo. Ungenze ngakhetha umdumo lo yikho futhi ukuthi ngakhula ngibukela ukuthi bona babesenza njani izinto zabo. Abantu asebewamukele kahle, sengathola lama nomination ama best hip hop. Abantu basekela and abantu bayathenga ama album la.
Here's
asebenza ejagala komoyo selinamadlalade athize elawacindezelayo asetholakala njalo ethengwa ngabalandeli bakhe.
Sengenze ama-album angu-3, eyokuqala ngenze 2018 abayithi Nkosi Standards, esibili ngenze 2019 abayithi Nguyafi, then esithathu ngenze ngeminyaka odlulileyo abayithi Ngulingo the album. Engizenzele khona apha futhi koBulawayo labantu abaproducer khona bakoBulawayo. Insimbe fakwe futhi I'm a cyborg. Bophela boheva bomthayikho. Injezile ukuphusha you don't know. Phela ngakugudla I right top. Bengasoli battle top is ninja.
Thomele sivale uhlelo. Phosela ilizwi kubalaleli rock dub ungakahambi.
Liqhubeke lisisekela lathi asisose sibe kuphambanise sizanika umculo omnandi ochazayo. Umculo wami ungatholakala kuwonke amashow ama online shops. Abo Spotify, abo iTunes, abo Deezer, kuma social media pages ami wonke, ku Twitter yami ngu Rocky Dub, RockieDub, na ku Facebook ngile ngilisebenzisayo, na ku Instagram ngile ngilisebenzisayo, yikho ngathola khona ama links ami.
Libasana ngomculo we-hip hop suphawulelwa ngu-Rocky Dub obe nguyesi laye kuhlelo Woza Woza Friday. Rockon Rock Dub mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Hip hop uwaren moyo odume ngegama lokuthi nguRocky Dub ocula eKwaBulawayo. Singake hlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isiphinde yayekethiswa imigoqo yokwenqabela iCOVID-19 kwele South Africa osokwamukeliwe ngenjabulo enkulu ngabaningi kakhulu abeZimbabwe asebehlala kulelo lizwe. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Patton Xaba umiswe phambi komthethwandaba kamantshi koBulawayo namhla lapho akhalaze imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso yebail. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.